Vampoko vapiwa mkana wekubvisa mari yechibatiso pavamiswa mudare nhasi muguta reBulawayo. Vampoko vabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emaRTGS panyaya yavari kupomerwa yekushandisa zvisiri pamwero chinzvimbo chavo apo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vampoko vanonzi vakaita kuti vamwe vakuru vakuru vainge vasungwa vaburitswa muchitokisi chemapurisa. Vampoko vasungwa zviri pamutemo neZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC. Kunyange hazvo pange pane mashoko ekuti Vampoko vari kutiza kusungwa vauya kudare vaine mudzimai wavo Amai Letitia Mpoko pamwe nemwanakomana wavo Skokotela Mpoko. Kwetara Vampoko vazivisiso Ncube vaudza dare kuti havazi kufara nemabatirwo akaitwa Vampoko nemapurisa akauya pamba pavo achiti aida kuvasunga nemusi wechishanu zvondo rapera. Vati maitiro akadai anotyora kodzero dzavo pamwe nekuda kuvanyadzisa mumaziso everuzhinji vakakumbira kuti nyaya iyi iongororwe. Vanwe vaudza Studio 7 kuti Vampoko vanzi vasiye gwaro ravo rekufambisa mumaoko edare vamhangare kumapurisa eCriminal Investigation Department muBulawayo kamwe pasvondo uye kuti vasataure nevafakazi. Vati vafarawo kuti mutongi wedare abvumirana navo kuti zviri pachena kuti Vampoko havana kunge vari kutiza kusungwa sezvaitaurwa nemapepa nawo ehurumende uye vanzi vadzoke mudare musi wa4 Gunyana.
Vampoko kupiwe ibail.
Vampoko vapiwa bail uye vanzi vamhangare kamwe chete pavhiki kumapurisa uye kuti vaise pasipoti yavo mumaoko edare. Zvakakosha ndezvekuti Vampoko havasi munhu ari kutiza mapurisa sezvandazvitaurwa nevamwe. Kana nedare rabvumirana nesu kuti Vampoko havazi munhu anga achitiza, tichadzokera mudare futi musi wa4 September kuHarare.
Wednesday mudare wa4 September eHarare.
Muchuchisi wenyaya iyi vaThompson Hove havana kupikisana nekubhadhariswa chibatiso kwaita Vampoko uye vabvumawo kuti vachaita ongororo yakumbirwa negweta ravo. Vampoko vakasiiswa basa zvitevera kubviswa kwakaitwa Robert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika munambudzi 2017, munhu wechipiri ane chiremera kusungwa neZAC zvichitevera kusungwa kwevaimbo vegurukota rezvekushanyirwa kwenyika Amai Priska Mpfumira avo vari kupomerwa mhosva yeuori kuNational Social Security Authority uhwo hunobata mari inodarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Mune imwewo nyaya, mutauriri webato reMDC muBulawayo vaSwiza Nchirodza vanoti bato ravo riri kushushikana nekwavati kushungurudzwa nekupambwa kwedzimwe nhengo dzavo. VaChirodza vati nezuro manheru chete pane nhengo dzavo nhatu dzakada kupambwa kusanganisira mutauriri weboka rechidiki vaBenhlatshwayo uye vamwe vaviri vakapambwa vakarohwa ndokusiyiwa vakandwa munzvimbo dzakasiyana-siyana kunze kwedhorobha reBulawayo. VaChirodza vati vari kumhangara kumapurisa asi havazi kugutsikana nemabatirwo ari kuitwa nyaya idzi.
Nyaya dziri kuenda kumapurisa asi vashoma vachona vari kutora mareports havasi kutipa maIR number. Saka unopuwa paperwork yemapurisa inoratidza kuti waripota asi haupuwi case number. Zvichireva kuti vanogona kunge vari vanhu vari kungoda kuti vawane information kwatiri asi vachizotsakatirisa umbowo unenge wapuwa. Zvichireva kuti mainvestigations dzimwe dzenguva havatorina kana hanya nazvo.
Taedza kubata mutauriri wemapurisa muBulawayo Assistant Inspector Bedniko Ncube asi nhare mbozha yavo yange isingabatiki. Mutauriri weboka revechidiki muMDC vaSteven Chuma vati zviri kuitika izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Hatisi kufara nezviri kuitwa nenhunzvatunzva dziri kutora vanhu usiku idzi avo vatinofungidzira kuti vasori vehurumende. Tinofungidzira kuti kaunuka kakadai kanogona kukonzeresa kudenha vanhu avakagara vakatsamwa nechekare nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vanhu vane nzara, mitengo iri kukwira, naizvozvo kuvapamba zvakare manheru zvinogona kuwedzera kutsamwa kwevanhu zvokuti zvinogona kukonzeresa nyonganyonga munyika.
Nezuro vamwe vamiriri venyika dzeEuropean Union, Canada, United Kingdom neAustralia muZimbabwe vakabudisa mashoko ekushushikana kwavo pamusoro pekwavakati kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi hurumende iri kuramba maonero aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.